Mapurisa anonzi ari kurambidza vezvitoro munzvimbo dzakawanda munyika kutengesa doro panguva iyo mutungamiriri wenyika akatara kuti vanhu vange vari mudzimba senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavhairasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri semapurisa sezvo vanhu vakange vave kuwanza kuungana pazvitoro zvakanzi zvivhure mikova yazvo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutenga zvokudya pamazuva makumi maviri nerimwe chete nyika yakavharwa.
Zvakaitika nezuro ndezvekuti masupamaketi anga akavhura achida kutengesera vanhu kudya. Pakapinda vanhu, kune vanhu vaionekwa vachitenga hwahwa voenda vonomwira mudzimotikari. Vamwe vachibvaita zvimapoka zvipoka kana kuti zvikwata. Saka vanhu ivava vanga vakunetsana nemapurisa. Tikataura nevakuru vemasupamaketi vatoti mamanagement tikamisa kutengeswa kwehwahwa nezuro nyika yese mumasupamaketi.
Asi danho ratorwa nemapurisa iri rashorwa nevamwe vanwe vedoro vakaita sava Mike Paspanodya avo vanogara mumusha wemabvuku muno muHarare.
Mushuwa shuwa vanhu vangavhara mabhawa, isusu toda mumaduru vanhu vovhara mabhawa. Zvinofamba sei izvozvo? Izvo vafu vatopedza mazuva ese achiita sei? Vafu vatoita sei? Izvozvi ndirubva mumhaisiwa nemasoja nemapurisa pasera, but ndoita sei? It doesn't make any sense. Indoda kungotenga bhiya nekudzokera kuteni kwangu zvapera. Iwo woti hanzi murutsvagei panze kutenga doro nokubuda nokuenda.
Mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati vari kutambira danho ratorwa nemapurisa iri.
Kumiswa kwekutengeswa kweduro nezvimwe zvinodhaka kwaitwa nevemutemo kunoenderana nedzimwewo nyika apo nyika dzose dziri kuedza kudziviridza kupararira kwechirwere checoronavhairas COVID-19. Saka naizvozvo tinokurudzira veruzhinji kuti vateedzere kumiswa kwekutenga kana kutengeserana kwezvinodhaka nedoro, nekuti zvakakosha senyika kuti tinge tichidzivirira kupararira kwecovid-19 kana kuti coronavhairasi, chirwere chauraya vanhu.
Asi vanyati vati vachaongorora kuti matanho avangatore ndeapi kubva zvino zvichienda mberi panyaya yekutengeswa kwehwahwa zvichitevera kugunun'una kuri kuitwa neveruzhinji.
Tarisa kuti nhasi zvakamira sei, tachataura mashoko akafanira kuti way forward ndeipi takatarisa nyaya yehwahwa iyoyi. Asi ikava veruzhinji ngavazive kuti mabhaa akavharwa, manightclub akavharwa, saka vanhu ngavagare kudzimba vachengetedze utano, vaite kuti upenyu hwavo hunge hwakachengetedzeka apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19.
Izvi zvinoyo apo mumwe mukuru wekambani inobika doro yedelta beverages amai Patricia Murambinda vaudza bepanhau repadandemutande reZimbabwe Morning Post kuti kambani yavo yakabvumirwa nehurumende kuti ibike doro sezvo zvainogadzira zviri zvinhu zvinokosha zvikuru, uye vatiwo murau unoti doro harisi kubvumirwa kutengeswa panzvimbo dzekuti munhu anotenga obva anwira ipapo. Mutungamiriri wenyika vaAmazon Munangagwa vakatora matanho ekuvharisa nyika yose kusanganisira mabhawa nedzisvondo senzira yekuti vanhu vasaungane sekukurudzirwa kwazviri kuitwa nevezveutano mukuedza kurwisa chirwere ichi. VaMunangagwa vanoti veruzhinji vanofanira kugara mudzimba nguva dzose kusvika vakunda pahondo yekurwisa chirwere ichi, vachiti veruzhinji vanofanira kufambira zvinhu zvakakosha chete kwete kuswerombera zvinhu zvisina basa zvakanyanya.
Kana ada kufamba, ndinokumbira kuti fambira kuda kunotsvaka kutenga kana kunotora chikafu kana kunotenga mushonga. Kunze kwaizvozvo tinokumbira chose kuti vanhu musafamba, mugare mudzimba. Izvi zvatinenge tichiita tiri kudzivirira kuti chirwere chisapararira mukati menyika. Donzo iri nomutoro uyu uri pano umwe noumwe wedu, muduku, mukuru, mudzimai, baba, mchemberi neharahwa makatakura mutoro uyu kuti tirarame.
Sangano reWorld Health Organization rinoti pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu vafa nechirwere ichi pasi rose kubva zvachatanga, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakabatwa chirwere checovid-19 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.